Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wechipiri, gunyana 14, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatarisa kunona Nyamhuka Primary kuManicaland kunana Christy Mambo kuManicaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kuBedbridge yakatandavara. Asi nezuro pakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuchigato High School, shukudawa zvikoro kwandakato dzidzawo. Baka wanda wana wechikoro na varairidzi, vabatwa ne COVID.
Varairidzi vochema chema vachiti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda reCOVID-19. Guta remutare rinoti rinotadza kuita mabasa aro ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzarinofanira kupiwa nehurumende. Nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukure kana munyika musina magetsi akakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere cheCOVID-19 chiri kutekeshera muzvikoro zvakawanda munyika panguva iyo zvikoro zvichinzi hazvisisina zvikwanisiro zvekuongorora vana kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti riri kushushikana zvikuru nekupararira kwarinoti kuri kuita chirwere chedziwa mupengo cheCOVID-19 muzvikoro. Zvinonzi nesangano iri zvaita kuti vana vechikoro vanodarika zana vabatwe nechirwere ichi mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vati mushure mekuongororwa kwevana veordinary neadvanced level zvakaonekwa pachikoro chimwe chete chavasina kutaura kuti ndechipi. Kuti pachikoro apa pakabatwa vana 90 nevashanu vaine chirwere cheCOVID-19. Vajou vati vana vazhinji muzvikoro zvakawanda munyika yose havana kuongororwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete. Pavakadzokera muzvikoro pakavhurwa zvikoro izvi sezvo zvikoro zvizhinji zvaive zvisina zvinodiwa pakuita ongororo yekuti vana vane chirwere ichi here kana kuti kwete kana kuti matest kits. Vatiwo pari zvino matest kits aya asisimo muzvikoro zvakawanda uye mune zvimwe zvikoro zvanga zviine zvikwanisiro izvi vana vakawanda vakabatwa vaine chirwere cheCOVID-19. Vatiwo vana vakawanda vari kugara vakamanikidzana mavanodzidzira pamwe nekudzimba dzavanorara pazvikoro zvavati zviri kuwedzera mikana yekuti vana ava vatapurira nechirwere ichi.
Tikatarisa kunona Nyamhuka Primary kuManicaland kunana Christy Mambo kuManicaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kuBedbridge yakatandavara. Asi nezuro wakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuchigato High School, zvinova zvikoro kwandakato dzidzawo. Zvekare kuna Nanashangwe High School uko kuMashuland East, kuna Blue High School, Blue High School. Vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCOVID.
Tungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo dambudziko iri rapararirawo kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa vachiti nekuda kwekuti vamwe vana vanoenda kuzvikoro vachibva kumisha yavo zuva nezuva vana ava vave kutopinza vabereki vavo panjodzi yekubatira chirwere ichi. VaMasaraure vati vana vepachikoro cheChemhanza chiri kuhwedza vatadza kudzidza nhasi sezvo vaswera vachiongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Mushure kunge vamwe vana vepachikoro apa vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro.
Koro zvedu hamuna zvikwanisiro zvekuti zvikwanise kuadhia to standard operating procedures. Zvimwe zvikoro hazvina mvura, hazvina masanitizer, vana vanoyanima vasina mamaski, hakusikwanisa kuitika social distancing. Dambudziko rekorona rikange rapinda ichapararira zvakanyanyisa muzvikoro zvedu. Hatina gadziriro dzakakwana.
Vamasaraure vati maonero avo hapana nguva yakareba zvikoro zvisati zvavharwa zvakare nekuda kwechirwere ichi.
Denda reCOVID-19 riri kutopararira izvezvi kutaura kwatiri kuiteta. Hatina nguva yakatirebei tisati tatanga kuda kunzwa mashoko ekuti ngativhare zvikoro, nekuti denda iri richadzoka kudzimba richiparadza mhuri dzinenge dzasara kumba, vararidziwo chiparadza mhuri dzavo nezvimwe zvakadaro. Chatangosara tinacho chingatotibatsire kusimbisa nyaya yevaccination program, ndiyo yega ingakwanisa kutiraramisa sevanhu.
Mutauriri webazi redzidzo vachaungana ndoro vati mashoko ari kutaurwa nemasangano anomirira vadzidzisi aya haana musoro, vachiti mashoko emasangano aya ndeekuedza kudzosera kumashure basa riri kuitwa nebazi ravo rekusimudzira dzidzo munyika panguva iyo nyika yakatarisana nedenda reCOVID-19.
Hakuna kana mwana kana mudzidzisi kana anosenza muchikoro ashaika chinguri tavhura zvikoro, uye tine vadzidzisi over 90% vari kuuya vachimhanara vachiya kubasa. Saka zviri kuvaneta, zvinovashungurudza chaizvo kubudirira kwatinenge tichiita, kuti isusu sebazi redzidzo tiri kupa dzidzo emhando yepamusorosoro nyangwe zvazvo kuine denda reCOVID-19 riri kudai kumbotidzorera kumashure, asi isi tiri kuramba tichienderera mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti vari kushanda pamwe chete nebazi redzidzo kutumira vashandi vezveutano muzvikoro zvinenge zvafungidzirwa kuti zvapaduka chirwere cheCOVID-19 senzira yekuderedza mukana wekuti chirwere ichi chipararire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe zana nemakumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano razivisa kuti pane vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mana nevatatu, 4543. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro chete izana nemakumi matatu, 130, uye vanhu vose ava vakabatira chirwere ichi munyika. Bazi iri rinotiwo kusvika mukupera kwezuva nezuro, Zimbabwe yave nevanhu zviuru zana rine makumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe, 126,399 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vapora vanonzi vasvika pazviuru zana zvine gumi nezvipfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe, 119,049, uye vafa vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu, 4543. Vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zviuru gumi nechimwe nemazana masere nevanomwe, 11,807, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu, 2,856,955. Vakabayiwa nhomba yechipiri nezuro vanonzi vakaita zviuru makumi matatu nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana nevana, 31,644, zvasvitsa vanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose pamiriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe nemakumi masere, 1,894,780. Uwandu uhu hunogona kukwira manheru apo bazi rezveutano richabudisa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende iri kukurudzira veruzhinji kubva pavana vane makore gumi nemana ekuzvarwa kuti vaende kunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 muzvipatara zvehurumende nemakiriniki ekanzuru kwavanobayiwa nhomba idzi pachena, kana kumakiriniki anoshanda akazvimirira kwavanobhadhariswa mari shomanana. Hurumende inoti ine hurongwa hukubaya nomba ze COVID-19 vanhu mamirioni gumi munyika kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekupedza kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuAfghanistan zvaratidzira nhasi kusafarira chikwata cheTaliban, uye kuratidzira uku kwaitwa pamberi pehofisi yagavhuna weguta reKandahar. Izvi zvaburitswa paterevhizheni uye zvatsigirwa nevaimbova muhurumende yemuAfghanistan yakapidigurwa neTaliban. Nigeria iri panguva yakaoma nepamusana pechirwere chekorera. Vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi maviri nevatatu vanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi kubva kutanga kwegore rino, sekutaura kwebazi reCenter for Disease Control munyika iyi. Nyanzvi nyadzi zveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe haisi kuzokwanisa kuti upfumi hwayo hukure nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. ZESA yakazivisa kuti inenge yodzima magetsi kwemaava gumi nemaviri pazuva sezvo magwenya ayo asiri kushanda zvakanaka. Kambani inoti iri kuwana magetsi mashoma kubva kugwenya rinoshandisa marasha rehwange, uye iri kugadzirisawo magwenya anoshandisa mvura kukariba. Magetsi ari kutengwawo nekambani iyi kubva kuMozambique neSouth Africa mashoma pane ari kudiwa. Mushure mekunge upfumi weZimbabwe hwatatarika kwemakore maviri nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura uye chirwere cheCovid-19, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira zvakanyanya gore rino. Banga guru rinokweretesa mari reIMF rinotiwo kana zvinhu zvose zvakaringana, upfumi weZimbabwe huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti vanoti nyaya yemagetsi igangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu.
Mukatoona pamafigures avo nemaprojections, kuwanda kweenergy nekukura kweenergy ndochimwe chavaibva zvichakontributa pataakuona manje kuti dzanga dziri nhema nefiga yekuti 67% kungondotomoka kwevanhu vasinganete nekuisa lipstiki pacrocodile. The energy inoaffecta economy yevarimi, vanoda magesi, munhu wese anoda magesi. So situation inoaffecta economy, irrigation vemafektori vanda magesi kuizvo muZimbabwe imomo izvozvitsunguri midima.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vatendawo kuti magetsi anokwanisa kugwadamisa upfumi hwenyika.
Dambudziko hombe dambudziko iroro rekuita kuti mabhizinesi mazhinji ari kubva mulockdown. Inga munorangarira kuti mwedzino kurawidzira kuda kutopinda pamwedzi makumi maviri nyika ino yanga ichineseka ichishungurudzwa nedenda ranesa hosha yeCovid-19. Saka nguva iyo yatiri kuedza kusumudzira tichi takuvhura mabhodha, takusumudzira mabhizinesi, ndopaura kashwa kusangana neiyo hondo yerima iyi. Saka zvinoreva ndezvekuti makambani mazhinji haakwanisi kuramba achipinda vanhu mabasa, iwo akamboshungurudzika nenyaya dzemalockdown. Iko zvino magetsi abva atambira makambani chingobva mulockdown yange yakaoma, magetsi akabva atikokogoi pamusiwo musati maenda kuremba tifambetese. Saka iyoyo hondo iyi iyo ndiri kushungurudza isusu vemabhizinesi panyaya yemaprofiti, panyaya yezvinotengeswa, panyaya yemabasa chaiwo chaiwo enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo pakugadzirisa dambudziko iri vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vati:
chekutanga, mashandisiro atinoita magetsi mudzimba kana mumaindastri anofanira kunge achiratidza kuti magetsi akakosha zvakare anodhura. Panofanira kuti paite mamezhas anenge achiitwa nehurumende anomanikidza vanhu kuti vachengetedze magetsi nemudzimba, vanhu vachizivawo kuti maappliances akaita semamicrowave, maelectric kettle nezvimwe zvakadaro ndo zvinomweta magetsi. Asi pamusoro pezvo obviously panodiwa ine investment inowani munyaya dzemagetsi. kuti magetsi awande chimwe chinokwanisa kuitwa ndechekuti tinyatsoita basa rakasimba rara kuti tipromote kuinvestment munyaya dzesolar nekuti mudzimba nemaindastri pange paine maincentive ekuti vanhu vange vachiisa solar dzavo pamaindastri padzimba nedzimwe nzvimbo dzakadaro.
Nzvimbo dzinonzi dzakakosha dzakaita sezvipatara, kunocheneswa mvura yekunwa uye kunzvimbo dzinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika, ndiko kunonzi kuchawana magetsi nguva dzose. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. MDC Alliance inoti ine urongwa hwekuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York nemugovera senzira yekurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibvumidze zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota musarudzo dza2023. Sachigaro weMDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzokora vanoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi kunyange hazvo vaMnangagwa vachange vasiko asi vachishandisa dandemutande sezviri kuitwa nevamwe vatungamiri venyika dzakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Vadzokora vanoti gungano iri richange richipindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akawanda kusanganisira vemakereke. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munozviziva imi kuti ikodzero yemunhu wese, mwana wese weZimbabwe, kuti ange achivhota, zvisinei kuti ari muZimbabwe here kana kuti haasi muZimbabwe. Ndo zvakarwirwa chimurenga, saka tiri kuti kodzero yedu ngatipiwe.
Munoona zvichibatsira here kuti vanhu vawanikwe ivo vachiungana chitarisa isu kuti ivo vaMnangagwa vari kutarisirwa kunge vasiriko kuUnited Nations uko?
Tiri kutoziva kuti havasi kuuya, asi kuratidzira kwedu isu kune chekuita zvakanyanyisa nekuda kubatsira ugaro hwevana veZimbabwe, kodzero dzevana veZimbabwe, kuti vana veZimbabwe vawana here kodzero yavo iri kupiwawo vamwe vana vezvizvarwa zvedzimwe nyika.
Ndianani vachatarisirwa kunge vari pamusangano wenyu uyu?
Isu tiri kuti huyai vanhu neuwandu hwenyu, hazvinei kuti uri wemusangano upi kana kuti uri webato ripi. Hakuna anenge akapfeka zvebato rake, munhu ari kuuya akapfeka zvake zvaanenge akapfeka. Hakuna maslogan, iyi inyaya yevana veZimbabwe, haisi nyaya yemapato. Saka huyai vafundisi vekumachechi, vekupi, vana vadiki, mayuti, madzimai, huyai tisangane kuUnited Nations General Assembly. Ndodzokorodza zvakare zuva 18 September panguva dza10 AM kusvika pana 3 PM.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuchange muinazvo here mushure mekunge maenda kunoungana kuUnited Nations uku?
Tichibva ipapo urongwa hunenge husati hwapera, tinobva tapinda muNew Jersey toenda kuhotera kwatinenge tiriko ikoko. Kunenge kuine bhodho tichikurukura nyaya yedu yenyika yeZimbabwe, vanodya vachidya, vanenge vachiteerera zvinenge zvichiitwa ikoko. Kunenge kuine vanyarikari vachataura, kunewo vana veZimbabwe vanenge vachiimba kuvaraidza vanhu kuti tichigadzirisa zviri kunetsa munyika medu.
Avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzokora vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7. Zvichakadaro, ZANU-PF inoti ichabatana nesangano reDecember 12th Movement nemusi wemugovera ichitsigira mabasa ava Emmerson Mnangagwa. Sachigaro weZANU-PF North America Province vaRegis Charumbira vanoti bato ravo rinodawo kuti vari kunze vavhote, asi rakamirira kunzwa kuhurumende kuti ichakwanisa here kuti pange paine zvikwanisiro zvekuti izvi zviitike muna 2023 pasarudzo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
I think kuratidzira kuroda kuti vane MDC kuNew York musi weSaturday, ndifunge kuti kune zvako nenyaya yediaspora votes. I think vanenge vachinja timu yavo because isitoziva kuti paSaturday apa ndo panowanza kuvuya president yedu Comrade Hinji Mnangagwa kuUN. vagara vanongouya vachiratidzira nguva dzese dzese panouya president. Chishoro chavo ndechekuti vanodawo kuti paitwe regime change. Vanodawo kuti change of government. Ivovo vachamisa vambopinda kuoffice. But handifungi kuti zvinoita vanokuratidzira. Nyaya yediaspora votes yakataugwa ende ichirongotaugwa kuti government ama resources ainawo hayakwanise kuti at this point vaite diaspora vote. But government iri kutry by all means by 2023 hopefully diaspora votes inenge yakukwanisika kuita. Nokuti kune hazizi zvokuti kwanzi ndeve MDC chete. Tine maZimbabwe anogara all over kunze kwenyika yeZimbabwe, kuChina, kuEurope, kuSouth Africa, Botswana and nekuno kuno kunoti America. Saka diaspora votes iprogram yeMaZimbabwe ese anogara kunze kwenyika anofanira kunge ane kodzero dzavo dzokuvhota. Haisi nyaya inonge ingangonzi inyaya yeMDC chete, kwete. Kana even vezano PF variko isu vezano PF totodawo kuti tivhotere kuno paitewewo access yekuti tivhote tiri kwatiri kunoko nokuti zvinotidhurira kuti tifly kuenda kuZimbabwe nemafamily dzedu nemhuri dzedu kuti tinovhota kuZimbabwe just kungono vhota todzoka nokuti vazhinji vanhu vanotogara kuno permanently asi vanenge vaida kuti vakwanise kuita sei kuti vavhotewo dzekodzero dzavo saka ipapo ndinongoti inini nesuwo diaspora vote vezano PF tinotoitsigira kuti tinoida takangomirawo kuti government yedu yeZimbabwe inoridzwa na makombriti ya mazuri mnangami. Ikwanise uko kutipa u access. Kana wawa na shukwanise ilo shacho.
Imise zano PF mchange muri iko ili ku New York kutichona kuti trukuzwa utema mnangami kwa vanenge vari padande mtande ya vasikuya.
Izo zano PF tagara ku New York tetiriko. Nukuti ku New York tinenge tele program ya choka rachita. Inoitwa pose panoya president. Weda president wawia karabuza alana kuwia. Izo tinoshanda ne December 12 movement. Ne mamu ma Afro-American organizations. Ano support ya msanga na zano PF. Saka atichange tiriko. Nawo itori program yatinayo FGA
avo vanga vari sachigaro vezanu PF mu North America province varegistra rumbira vachitaura namavela sinsanganya uye we studio 7 vari ku Canada. Nyanzvi mhinya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti varemekedze mitemo yekudzivirira COVID-19. Dr. Tinotenda Simemeza, vanhu kuti vari kufara nekudzikira kwewandu wevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 ichi. Vatendawo hurumende nekutora danho rekubaya nhomba vechidiki vari pakati pemakore gumi nemana kusvika pagumi nemasere vachiti zvichabatsira mukudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Zviro zvatiri kukurudzira kuti vanhu vavhakisinete tinova izvozvo zviri zvakanaka kuti nhomba dziri kuya dzakati wandei kuti tikwanise kusvika manhamba atiri kutarira. Pakaitika third wave vanhu vakawanda vakabva vati hari zvesuwa regai tiende hatizvakisine nenyaya yekuinformation yangaifamba.
Dr. Simemeza, mavhiki maviri apfuura hurumende yakazivisa kuti vechidiki vari pakati pemakore 14 ne17 navo vachange vachibayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Senyanzvi munyaya dzeutano munoona zvichibatsira here mukuita kuti uwandu hwevari kufa nepamusana pedenda iri vagare vari vashoma sezvatiri kuona zvichiitika munyika izvozvo?
Zvataiona I think takambokurukura nezvazvo kuti muzvikoro kuwanikwa muri izvo iri epicenter yekuti korona ive ichipararira. Saka izvi zvinhu zvatinoona kuti vari kuextenda kuti vanavo vari vezvikoro vabayiwe nepanhau yekuti kuzvikoro uku ndokwanga kuchiwanikwa kuri maepicenter ekuspreada coronavirus. Saka nhomba inokubetsera iwewe kufighta disease. Inge painenge ichikubetsera kufighta disease inobetserawo futi kuti usaspreade chirwere mando zviri kuitwa kuitira kuti chirwere ichi chisanyanye kupararira manini.
Nguva ndiyo yadyana naDr. Simemeza. Ndanichikumbura kuti mukande mashoko enyu kupedzisira kune vateereri.
Ndakanga ndichida kungokurudzira kuti vaccination hazvireve kuti kana wavhakisinetwa korona yapera. Tiri kuda kutraya kuti vanhu vakawanda vavhakisinete tinokwanisa kufaita chirwere ichi. Saka tinofanira kucontinua tichishandisa mamaski edu, sanitizer up until yazosvika nguva yekuti we are out of danger from the COVID-19 pandemic. So I would encourage people to follow all those steps that we've been following. And make sure those who are most vulnerable are muri dzenyu vawane nhomba nekukimbidza kuti vaite fully vaccinated before ta experience imwe wave kwanisa kuti tiparadze.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Muimbi Wozli Manzungu uyo anoridza mbira marimba nehosho nezvimwe anotishiviro yake ndiye kuti mumanzi wake uzivikanwe nevanhu vazhinji vemudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Akaberekerwa kugokwe mudunhu uri Midlands makore makumi mana nerimwe apfuura ndokukurira muharami anoti akatangakuridza ngoma aine makore gumi mushure mekudzidziswa nambuya vake avo vaigara navo. Unyanzvi hwekuridza ngoma nehosho uhwo hwaakayamwa kuna ambuya vake vakamupinda muropa, izvo zvakaita kuti anodzidzira kuva mudzidzisi wezvemimhanzi nesvomu paMorgan Zeta College muHarare aine makore gumi nemasere.
Ambuya amai vamai vangu, handingati yanga iri nyaya yekuti yanga iri formal lessons vaiva kwete, asi ivo vairidza ngoma mumamisha uku pazviitiko zvakasiyana siyana, ingavi mutambo mumamisha vaitodaidzwa kana kuchechi kuRoma uku. Saka uyezve dzimwe dzenguva kana tiri pamba zvedu sekutandara ari manheru aya vairidzawo vachimba nziyo dzavo. Saka indichikura sechikomana ndaiti kana tiri pavari ndaitarisa zvavaiita ndichitodzidza kubva pane izvozvo. Saka uye pandaisanzwisisa ndaizotora mukana wekuvabvunza kusvikira ndakwenenzvira ndokunyatsogoma.
Muna 2003 Manzungu akava pakati pevaimbi venziyo dzechinyakare avo vakamunomirira Zimbabwe kuMaputo, Mozambique, pasi pechirongwa cheUmoja Cultural Exchange Program, icho chaibatsirwa nemari nerimwe sangano rekuNorway, reNorwegian National Organization of Cultural Schools. Mushure mekuridza marimba nembira zvinonwisa mvura pabira iri, Manzungu anoti akatsikisa damba refurake rekutanga uye riri iro rega rinonzi Chivaraidze. Pakati pa 2005 na 2021, Manzungu yanodzidzisa zvidzidzo zvemimhanzi pa Northside Primary School muguta reGaborone muBotswana anoti akatsikisa masingles matatu anoti Mind Out, Zvichapera uye Kudya Kwangu. Negore Manzungu anoti ndiye aiwa chamangwidza webira remarimba festival iro raiitirwa pachikoro chethonwy primary school muGaborone kubva muna 2006 kusvika ramiswa necovid-19 muna 2020. Manzungu anoti mumanzi wake unobata vanhu zvakasiyana uye nekupa vana veZimbabwe kurudziro yekuti vave netarisiro yeramangwana rakajeka pamwe nekukudza marimba nembira mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica.
Zvinobvira muzvinhu zvinowanikwa mumagariro netsika dzedu kubudikidza zvinhu zvakaita serudo, kubatsana, kubatsirana, kutsiurana pamwe chete nokukurudzirana. And then tichitaura panyaya yepambira kweuimbi hwangu, uimbi hwangu hausi confined kana kuti kuvharirwa muZimbabwe chete. Aiwa, ndinoimbira pasi rose, chero zvangu ndiri kuchiimba nechirudzi chekwedu. But remember, tinodawo kushandisa mukana wekuimba kuti tikwanise kuyamikati pachirungu kuve neidentity.
Chipo china Manzungu chakabva kuna ambuya vake avo vakamudzidzisa chiri mudiki zvokuti zvekuridza mbira, hosho nemarimba zvinhu zvawa muropa rake. Mirira Studio 7 mu Francis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Varairidzi vochema-chema vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda recovid-19. Guta reMutare rinoti riri kutadza kuita mabasa ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzinofanira kubva kuhurumende. nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukuri kana munyika musina magetsi akakwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 kuMpandula 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngiyasaba sibili COVID-19 COVID-19 ayivase zabasiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlale nini singayithuselwa njengoba kuqhotha hey after 2 years yabo sofile wathintini kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona one meeting right ngami ngayencourage abantu ukuthi hayi madoda sihambeni siyehlaba kulaluthola ubuhlungu.
Nanxa uhulumende sithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19 abanye bakhala ngokuthi abanamfundiso eneleyo ngayo.
Those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention. Several schools have had students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale COVID-19 nalo bahashi ama testing kits. Uzoloveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla yamagetsi olokucitshela abantu umlilo lo olwelotshede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa bona lo umsakazo. Ngesikhathi eleZimbabwe liqhubeka ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19, uhulumende uveze ngeviki edluleyo ukuba usethenge amanye amajekiseni angaba yizigidi ezimbili lengxenye, i-2.5 million, akhangelelwe ukufika elizweni kusukela kuyona le iviki. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lanxa seliqansa inani labantu abavukela emtholampilo besiyadinga ukuhlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine, abanye bathi basaselemibuzo ngalolu hlelo, abanye njalo bakhala ngenhlungu zomzimba lapho behlatshiwe. Unkosikazi Lindiwe Nkobi, isakhamuzi saseMangwe owenelise ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngaphansi kohlelo loqogelela uthi umuntu engahlaba umhlubulo wangancane uyaqanda.
Kuma challenges vaccine ye COVID esihlangana lakho kuneyi, kwesinye isikhathi ukuthi nxa uhlatshiwe uzize ungani vele umhlubulo wangancane ususile, umhlubulo wakho uyamsuthuli vele ukuthi usuhambe uhlale lapho mfana abanye besebeyihlabile khatshana injection day ukuthi iyalimaza ngoba mina sengise ngangaqanda umhlubulo wangancane. Kodwa hayi akuyikho khonoko, mina ngahlaba ngaqanda umhlubulo ngathi mo ngaqeda lapho ngavuyela ngathi ndesibili lanamhla loke ngikhona ngistrong nginje lokusoka umhlubulo lokwakuzange ngistrong ngiqinile ngiright. Yibo ubunzima esihlangana labo abantu babe sebesi hey injection le izasibulala hey njani kwathinthini bekhuluma izinto eziningi ezijiyeyo.
Unkosikazi Patricia Mpofu wezimnyama uthi sewahlaba wonke womabili amajekiseni, uhlupho kwakuyikuqansa kokuthisa komzimba.
Sengahlaba wonke amajekiseni angu-2 weeks, enye yakhona ngathi ngihlaba i-BPM yakhwela mavuka ngingabuyi ngavuka mphumula singilasiphumula mavuka ngabuya futhi ah yaba right bamshaba sivile ayizange ngisuphi akuzange kungisuphi konke kungithula lokho komakhala lokho akuzange kungisuphi abanye babathi kuyabahlupha mina hayi akuzange kungisuphi
Nkosikazi Sithembile Ndlovu uthi yena lokhe wahlabayo kanabuhlungu abuzwayo emzimbeni wakhe loba kulabahambisa amanga bethi ngemva kweminyaka emibili bazakufa.
Ngahlaba sibili COVID-19 four months back. Hayi bafika basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa. Njengoba kuqhawuthwa hey after 2 years yabo sofile wathintini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona one week ngi-writing ndami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kulaluthi olubuhlungu
ezimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula 126,399 kwasila abedlula 119,049 kwabhubha abedlula 4,543 okwamanje kugula abedlula 3,2,807 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula isigidi esisodwa 1,894,780 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,856,995 ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuthi bengabe bele COVID-19 nalo bahashi ama-testing kits. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngoxeleyo.
Inhlanganiso zababalisi zithi udubo lokuswelakala kokuhlola umkhuhlane we-COVID-19 sekuphazamisa kakhulu abantwana ezikolo ngoba besengozini yokuhlaselwa yilo umkhuhlane. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Ntakawafira Joe uthi izikolo eziningi kazilungelanga ukuhlola lomkhuhlane.
We pointed out as the PTUZ after carrying a survey that 98% of schools were not prepared to open. Government was adamant that schools were ready to reopen. Surprisingly, 2 weeks after opening of schools, indicators are clear that schools are not ready for reopening. Several schools have also seen COVID cases escalating in the schools.
I guess I wish you pictures in Yemba or Ushola over his colour is name is as an alum is a lang. Yemba over his colour, one coat over his colour is name, says the Lalum Kushani, local Usada Ukupua is colour.
Ukuba city, Kumelo Kulumenda and Gene, the good to Lolo, a city, Umkutano COVID-19, our pay, Lobanje, Seguchisa Elizweni.
You can talk of Nyamuka Primary School in Manicaland, Christ Mambo High in Manicaland, Tongwe High School in Bedbridge, Masasa High School in Berengwa, Chegato High School in Berengwa, Neshangwe High School in Mashona and the East, Bulu High School. There have been several cases of COVID where those who were claiming that schools were ready to reopen can be seen in terms of providing an intervention process. Several schools have had the students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
This school is finally Christ Mambo, Masasa, Tongwe High School. Sekulendaba ze COVID-19 labo ababesithi izikolo zivulwe lokhu bengasitsheli ukuba kuthiweni izikolo ziyehluleka ukuhlola lomkhuhlane
kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kwelezimbabwe umnumzana Tahunkana Ndoro uthi uhulumende kakatholi imbiko yokuswelakala kwemfanelo ngesikhathi se-COVID-19
We get worried as the Ministry of Primary and Secondary Education when you take it as fact that we have a shortage of so-called testing kits in our schools, and yet that is just a figment of one anxious person's imagination. We are saying in all our schools, we have got thermometers which are there to screen anybody who comes to the school premises. And this screening process is a tester, a surveillance system.
Siyatana anje mkajalo ze mfundo mwali siti kuswelagala imchina yukusola i-COVID-19. Lawa nga manga. Izikolo zonke ezipansi kukajalo yetu. Ziyasola abantwana. Njalo ukusola loku kuchengisa ukuba silungile ukulisana le COVID-19.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana indingeko zokuvikela kulolu bhubhane ezinjengama-mask, ama-sanitizer lokunye ukuze bahlale bevikelekile sikhathi sonke. Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisabhekane lokumelana le-COVID-19 kanye lodubo lokuqanza kwendleko yokuhlawulela imfundo. Abogatsha lwezempilakahle baphakathi wohlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuvikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele iziboniso zalo mkhuhlane. Uzulu ukhuthaza ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye kanye lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela e-COVID-19 vaccine. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ngokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. UMavis Kamasi etholela lolu daba ngocweleyo.
Abenkampani epheka amagetsi laba bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe. So nxa songasela magetsi sesoda lezi zindlini lapho esithembeke khona thina bantu sizakwenza kanjani? Uhulumende lo sesithiwa senzima silo yakithi.
Isakhamuzi sasePhumula South koBulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto ekudanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicate ama-customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngxenye ngiyacommunicate ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba kuwhatsapp ifoni iqinyele egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe-ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube into ngoba kukhangani into le iyabuya ihambe kube nani sosiba ngcono kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathwala nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathe ngxenye but sesibona futhi sesibuyela back kulesa simo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green. Basebenzisa isola, basebenzisa njalo i-wind energy. Balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi, uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system. Sesibone kwamanye amazwe ke esebenzisa ke ilanga i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought nxa usebenzisa ke i-hydro system uyabonga sela magezi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okuningi ogoqela ulahlekelwa kwabantu imisebenzi.
Ngasikhangela i-national NDS 1 ilama state goals ukufanele siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve enxa kwekuthi sisemnyameni. So kuza affecta ke inhlelo eziningi okumangalisayo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa. Unkosazana Prisca Uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iculana wanele imelika emhlanganweni wokukhulumisana nezikhali zezicazo ezenyuklia lise-Tokyo kwele Japan. Leli qula belihlangana lamaqula awe-Japan lase-South Korea ngemva kosuku olulodwa ele-North Korea lilinge isikhali sayo senyuklia lisithi lolu hlelo luqhubeke kakuhle. Unobhala ubona ngobudlelwane kwemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ume efakazela uhulumende kamongameli Joe Biden kunyathela lakhe lokuphumisa amasotsha akhe kwele Afghanistan abesele minyaka engama-20 ekulelo lizwe. Lokhu kwenze efakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe eye House Foreign Affairs Committee izolo okwamahola amahlanu. Umthunywa oqakathekileyo kamongameli welemelika endabeni eziphathelane lezomkhathi u-Presidential Envoy for Climate John Kerry izolo uhlangane lenkokheli yakwele India esigodlweni salelo lizwe i-New Delhi kunkulumo zokubonisana ukuthi amazwe lawo mabili angasebenzelana njani ekuliseni udubo oludalwa ukuguquka komkhathi. Umkhokeli webandla elikhulu eliphikisayo kwele Guinea uSelou Talen Diallo ubikwa esithi uyemukela ukuhluthunelwa intambo zombuso kukamongameli Alpha Conde walelo lizwe ngabebutho kodwa ukhuthaza inkokheli yebutho ukubana ibumbe uhulumende ozabe iphethe intambo zombuso okwesikhatshana kusaqoqwa ukhetho. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamandla aphikisayo kwele Angola bangene ezitaladeni zesigodlweni salelo lizwe iseLuanda betshengisela besola ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho okulakho ukuphazamisa ukhetho lwalelo lizwe olukhangelele ukuqhutshwa ngomnyaka ezayo.
Ngesikhathi abantu abaningi elizweni bejabulele ukwehla kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus langokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke ehlonipha iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMike Hove weStudio 7 ayiqhube loNkosikhona Dibidi wayintathela izindaba esakhulayo yena owasungula umsakazo we-Community Podium ogxile kunhlelo ezifundisa uZulu nge-COVID-19.
Ngombono wami ngibone kanti uhulumende ukutshintsha kwakhe imigoqo le-lockdown kuzancedisa kumabhizinisi belandela le imilayezo ye-COVID-19. Besekunzima ukuvulwa kwezikolo lakho kutsho ukuthi abazali kumele bebe lezi mali zokuthi banjani bakwanise ukubhadala abantwana i-school fees izinto eziyazo nale.
Dibiti ngesikhathi uhulumende etshintshe isiqondiso sehlelo lwe-lockdown siyezwa abantu abaningi ikakhulukazi ababalisi labantwana besikolo besithi babhekane lodubo lokuthola imijova ezabayenelisa ukuthi baye emsebenzini kanye lasesikolo. Uke wakuzwa lokhu na?
Inkinga ze-transport zikhona sibili. I-transport iningi lama-transporters bashasha ngama-US dollars. So uzathola ukuthi abasebenzela uhulumeni abanjengababalisi bahola ngama-RTGS. So uzathola ukuthi sokufanele ukuthi umuntu athole leyo US dollars ahambe emsebenzini inxa engumbalisi emaphandleni, for example. So khathesi uhlupho olukhona lwe-ZUPCO, i-ZUPCO kayila zimota ezeneleyo ukuthi zingathwala abantu. Uyathola ulayini lama bhasi ndaweni ziyabo matobo kuyabe kulezi ukhubhasi eyodwa nje kuphela. So ingavele kuchiye isuke ematobo ekuseni siya koBulawayo iyabuyela futhi ematobo ngo-1 ungavele uyikhuthe kumbe sithi kubulayinile sibili wayehlule ukungena then kutsho ukuthi suzamele ugade zona lezi ezingavunyelwayo. Uma ungabanjwa amapolisi ubhadala leyo fine futhi. So kuba nzima.
Izolo sibone umongameli Emmerson Mnangagwa eloba ebulenjini be-Facebook kanye laku-Twitter esithi uhulumeni usanda ukuthenga amanye amabhasi we-ZUPCO. Njalo ngeviki edlule sibone inkampani NRZ isithi bazabe besebenza ndawonye labe-ZUPCO ukulungisisa udubo lokuswelakala kwemijova. Ubona ngani lokho kulakho kusiza na?
Ngokubona kwami koBulawayo amabhasi e-ZUPCO iningi elikhona ngamabhasi la ayevele ehamba emakhaya. Yiwo engijayele ukuchayisana lawo. Angachayisani lamatsha, angazi kumbe ahambela ngaphi. Sibonile uhulumende kuthiwa kulenye ifleet futhi yamabhasi abuyileyo. Asazi ukuthi kumbe azafika ngapha koBulawayo ngoba amatsha lawa kuyalutshwana ukuthi siwabone. So asazi kodwa uhlupho lapho indlela lapho esingabona khona ukuthi kuyancedisa yini kuthengwa kusho kwamabhasi yikuthi kungabi lamalayini amade abantu belayinele ukugada besezindlini.
Ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwemijova, awusitshela okuningi ngokuhlangana ngabasemaphandleni ngesikhathi eZimbabwe lisalwisana ne-COVID-19.
Emaphandleni kunzima kakhulu. Sike saxoxisana labantu eGwelutshena, ya uyakwazi ukuthola sibili abantu abadala behlala emgwaqweni ukuthi babone imota nje kumbe babone ibhasi idlula i-remote ngaleyo ndlela. Uzathola ukuthi even ukuthola ama-jekiseni lawa e-COVID-19 kuba nzima. Uyakwazi ukuthola ukuthi abaningi esasixoxisana labo babesithi bathola i-first jab kodwa nxa usubuyela ekliniki uthole ukuthi hayi kuthiwa kayikabi khona. Njalo kusuke kube nzima futhi ukuthi bona abe-health like emaklinikhi khona lapho akulazi ndlela zokuthi engakhulumisana nabantu ngoba sikhuluma i-network ngokwayo iyahlupha ukuthi lalabana kumbe bale database yokuthi izakhamizi lapha zingaki, imizi mingaki, kumbe abe-first jab bangaki, kumbe bale database yakhona ukuthi babasendele ama-message ukuthi babuye. Akwenzakali. Uzathola ukuthi umuntu uyahamba 11 kilometers eseyiklinikhi esithi uyathatha i-second jab, abantu babe kubhalela i-date ekhadini lakho uthi ufika kuthiwa hayi kayikho namuhla. Awusoze utshelwe futhi ukuthi izaba khona nini. Kuba nzima khona lapho ngoba shuthi uyawusuphonga ufanisele but sesikhanyeni ukuthi uyabe uhambe 22 kilometers siyazama ukuhlaba ijebu yona le. So kungaba kuhle ukuthi kube lama-outreach programs azoncedisa izakhamizi emawadini abo kuma-online ama-village lines abo. Kungancedisa kakhulu and kungayenza ukuthi i-process le yenziwe ngesiphangiphangi.
Lo ngokwasekhona DVD awasungula umsakazo we-community podium. Ubexoxa ecingweni lo Michael V we-Studio 7 esematoko. Wezemidlalo, kababoni ngasolinye abalandeli bomdlalo wenguqu elizweni phezu kosekelo lwemali oluvela kwinkampani yeSakunda. Olubikwa luzaphiwa amaqembu amakhulu elizwe abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos. Kubika uJoseph Njanji.
Imibiko ethi amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni yathi ele Highlanders kanye lele Dynamos asethole usekelo lwemali olufika izigidi ezintathu zamadola aseMelika iqembu ngalinye oluvela kwinkampani ethengisa amafutha ezimota yeSakunda. Esikhathini esidlulileyo umnikazi wenkampani yeSakunda ukuda kwashita Gurey usolwe ngabagoqela ilizwe leMelika kuthiwa imali yakhe ingcolile ngoba yayisondelelane kakhulu labebandla elibusayo. Ngaleso sizathu ke kulabanye abathi amaqembu athi ele Highlanders kanye lele Dynamos akumelanga athathe imali yesakunda kodwa intathe izindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi imali le izawaphathisa kakhulu lawa maqembu.
I-sponsorship let's see sibuye ngesikhathi esiright for iIslanders leDynamos nxa sikhangele ukuthi ama-clubs ebethwele nzima njani ngesikhathi lesi se-COVID. Lebhora lakhona lize liqalise belingabukelwa, so sibuya at the right time sibile at least ukuthi ama-clubs la amakhulu omabili enelise ukubhadala ama-players njengoba bona ku-Islanders sekulama-players akade sefuna ukuhamba ngenxa yokungahohle.
Umlandeli weqembu le-Islanders uNkululeko Ndlovu yena uthi uyesaba ukuthi iqembu lebhozo lingagcina lithethwe litholakale selilomnikazi.
Siyabonga ukubuya kwesakunda nje kuzosincedisa njengebhozo. Siyabona ibona izinto ezingasimelanga kakuhle in terms of iindaba zama-players, i-payment, ama-salaries, kodwa ngibona nje ibona i-executive headline ethi kona yenze nje nokuhlakanipha so that these guys also that ngokugcina lawo sebesincindezela njengoba belemali becine besitshela okokwenza eqembini lethu seyibo vele abahamba amathomo abakhokhelayo eqembini. So mbona i-executive meeting kuqaphele khonapho ngoba le into ethiwa khona i-Highlanders le yithi thina abalandeli bakho, yithi thina aba umuntu abakamthakazi vele lilifa lethu. So kulezi nto kumele zamelane kona zintshintshwe.
Omunye njalo umlandeli weqembu le-Highlanders uSindiso Dube uthi ngesimo esibhekane leqembu le-Highlanders akumelanga likhethe ukuba lisekelwe ngubani.
Abanye abathi utagwire ngwe-corruption, njengoba sitsho njalo ukuthi ngwe-corruption, but how many people abathele i-fuel be-concerned ukuthi i-fuel le ngiyesagunda kumbe ayiso yesagunda. So hhayi mina ngithi imali mali kayithathwe sibili khona izasiponsa iqembu. Laba abathi bona ibhosi akumelanga ithathe imali le, imboni yayo kumele ibe ilama-actions. Befake layo imali, asifuni abantu abakucriticizayo bengela solution.
Kusivumelwano esilotshelwane ngabe inkampani yesakunda kanye lamaqembu athele Highlanders kanye lele Dynamos omabili lawa maqembu azathola izigidi ezintathu zamadola aseMelika eminyakeni emithathu elandelayo. Iqembu ngalinye lizabe liphiwa isigidi esisodwa ngomnyaka. Leyo mali izasetshenziswa ukubhadala abadlali, iziphathamandla kanye lezisebenzi zeqembu. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukwethulwa okusemthethweni kuyona le iviki. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo.
Salbonani Tumelan Abshen Mabuyani and Barmini Valibon Mamma Matanga Jagba Lotamato James Matri for I was able to get the money. Siyazi ukuthi sonke siyashuthwa luhlupho lolukhona eZimbabwe, sine sesibaleka sisiya kwamanye amazwe sizama ukuthi sidinga amathuba omsebenzi siziphilise. Abafowethu uthi umuntu ma sethole into umsebenzi khona ngale kuba ku-South Africa kumbe kubo Botswana, uthole umuntu sekukhonsentrate etshwaleni kumbe emantombazaneni, sekhohliwe ukude besihlupheka kanjani besekhaya. And abaningi umuntu uyasuka uthotha uthola amathuba omsebenzi uyasebenza sokuright impela, seqala ukuba labangane, sesiyabamba inkunzi, sebulala abantu. Lokho akusonto e-right ngoba manje siyenza igama lakomthwakazi libe libi kakhulu, asiyisapoti into efana laleyo. Nxa usuka ekhaya kule ndawo lapha kumele ukuthi sakhe indawo zabokhokho bethu. Sikhumbule emuva ma sithole imali sakhe indawo zabokhokho bethu, ngoba indawo zabokhokho bethu zigcina zizingena abantu abangasuki kweli kamthwakazi. Iinduna zethu siyazi zonke zi-corrupt zingafuthi, athisa imali sezithatha abantu ababuya kwezinye iindawo abangazalwa kweli kamthwakazi bazigcwalise kuleya ndawo. So konke lokhuyana akusonto e-right, akusonto esisapotayo. Lama-election ayabuya manje, singagoqi izandla sithi hayi izanu kumbe i-NCDC izawina. Akuse sisapoteni imthwakazi, hayi kathi sesaba kangaka. Phela lezi amaphathi la wonke sesabayo kufana lekhasi lenyoka, inyoka kudala yahamba thina lokho sisala sesisaba, sesaba into engekhona. Please bakithi, ake futhi sizigqajeni ngolimi lwakho mthwakazi, siyekele iindimi zakwamanye amazwe bezingayisizwa ngomthwakazi, sizigqajeni ngolimi lwakithi ngobuntu bethu. Limvulo lwaba abade khuluma ethi khona isizwe silahle amasiko, siyizwe siqile
and ukhulumisa into babalwa after singqadeni wadindlwazi njengabantu bona laba esilandele indimi zabo please ase phakameni nani futhi badala umntwana uma ungabe umfundisi esikolweni ubona ukuthi uyehluleka esikolweni umenzisa amakhosi afunde umsebenzi wezandla ukuze kumncedise kuhlala ngoba vele umuntu uma ezalwa uNkulunkulu uyabonisa iphupho lomntwana but thina abadala sethu sibe resent omunye umntwana uyakhula engumntwana umbone edlala ngokupheka omunye umbone eqanika imoto zamawaya lezi uzwe abadala bethi uyindoda ufunda ukupheka ikhona imisebenzi yokupheka singarejecti imisebenzi yabantwana kumele sayenze nama-copies ukuze kusasa bebe kusaseleni ngiyabonga kakhulu badala
singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithile uqhubeka kuhle uhlelo lwakhe lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19 abanye bakhala ngokuthi kabanamfundiso eneleyo ngayo izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kaziselampahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale-COVID-19 loba hatshi selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakare